Zvizvo kuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichiimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra2019 kuzosvika patiri nhasi.
Bereki hama shamwari vaiti kudii ndichitanga kuita zvemagitare
nekuda kwekushumira kwataita kuburikidza nekuimba tichiri vadiki patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefemiri kuti vandikurudzire nokuda kwekuti vaizviziva kuti mwana wedu uyu zvokuimba zviri maari.
Zvizhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Mugore ratasiya ra2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa zvakatotishamisawo neso zvatakanga tisina kutarisira uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita.
Ko matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi?
Ndingati pari zvimwe machallenge atinawo akatiwandei mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda mune zvemumhanzi saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu.
Vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimhanzi yenyu kukufolowai vanokubatai kupi?
Kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi?
Shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo misilamondi Dhube nokuti tsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra2024 chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota tinokutendai zvikuru.
Woza Friday chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi.
Ndiyo yandinoda kuti muuridzire kuvateereri ngeinoti chero ndiri dhongi.
Bye. I'm not sure.